A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, January the 27th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're looking at the visit to Africa by the U.S. Treasury Secretary Janet Yellen and the U.S. Ambassador to the United Nations, Ambassador Linda Thomas-Greenfield. We will also be looking at what is coming out of the courts, where today the 25 members of the opposition party, Citizens Coalition for Change, were granted bail. And Studio 7 turns 20 today. Nasi tiri kutarisa kushanya ku Africa kwe gurukota rezvemari amai Janet Yellen pamwe nemumiriri we America ku United Nations amai Linda Thomas Greenfield tichatarisawo zvanga zvichiitika kumatare edzimhosva. Nasi Studio 7 inosvitsa makore makumi maviri ichitepfenyura. U.S. Treasury Secretary Janet Yellen wraps up a 10-day visit to Africa Saturday that included stops in Senegal, Zambia, and South Africa, where she met Friday with philanthropists on climate change. Yellen's trip came at the time when the U.S. looks to regain a foothold in Africa amid concerns about growing Chinese and Russian influence. Kate Bartlett has more from Johannesburg.
Throughout her trip, Yellen sought to underscore the importance of the growing and youthful continent, saying the United States' strategy towards Africa is centered around a simple recognition that Africa will shape the future of the global economy. The administration of President Joe Biden has emphasized its commitment to the region, rolling out a new policy for sub-Saharan Africa in August and hosting the U.S.-Africa Leaders Summit in December. Analysts say the re-engagement comes after Africa received limited attention from former President Donald Trump's administration, and as leading trade partner China continues to dominate the region economically, while Russia is working to strengthen military and diplomatic ties. Yellen arrived shortly after a visit by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov to South Africa, which has taken an officially neutral stance on the war in Ukraine and is planning to host controversial joint naval drills with Russia and China off the coast of the city of Durban next month. Bob Wakesa, head of the African Center for the Study of the United States in Johannesburg, said the timing of the visits shows both Russia and the U.S. are trying to woo Africa.
Is it a coincidence that both Russian Foreign Minister Lavrov and U.S. Treasury Secretary Janet Yellen have done their Africa trip early in the year, coinciding, in fact, almost meeting together? In my view, it's not a coincidence in itself, because there's a very big geopolitical battle which has just intensified over the couple of months since first Russia's invasion of Ukraine.
Brooke Spector, associate editor at South African newspaper The Daily Maverick and a retired American diplomat, echoed that assessment.
The competition now on the African continent between Russia and the United States and China and the United States has become much more visible and in many ways much more significant than it was a decade or so ago. With Russia, of course, the challenge is geopolitical and security, whereas with China, the challenge is largely economic and trade-oriented.
Yellen has used her trip to criticize both Beijing and Moscow. Her remarks in Zambia about China being a barrier to the heavily indebted nation's debt restructuring drew ire from Beijing. She has also blamed Russia's brutal war for raising energy prices and causing food insecurity in Africa. The U.S. is South Africa's third largest trading partner. Yellen has announced a new joint task force aimed at preventing wildlife trafficking, pledged to increase trade and investment, and praised the country for aiming to tackle its current power crisis and reliance on coal through a just energy transition partnership with the U.S. But so far on her South Africa visit, Yellen, who had a closed-door meeting with President Cyril Ramaphosa, has refrained publicly from talking about the upcoming naval exercises or Pretoria's stance on Ukraine. Spector said the topics, not usually ground covered by a Treasury secretary, would likely have come up regardless of the brief.
When Secretary Yellen arrived, she had an entire basket of issues to be tackled, a whole range of things, some of which transcended the more normal topics that a Treasury secretary might want to have talked about, including, of course, not surprisingly, the Russian invasion of Ukraine.
When South African Finance Minister Enoch Godongwana met with Yellen Thursday, he noted her visit was a momentous occasion because no U.S. Treasury Secretary had visited in 8 years. Asked whether the minister's remarks could be seen as a criticism of the U.S. for ignoring Africa, David Feldman, the mission spokesman for the U.S. Embassy in Pretoria, told VOA, "We refer you to the South African Finance Minister for any interpretation of what he said." The South African Treasury did not respond to a request for comment. To underscore the importance of the continent, it's expected that both U.S. Vice President Kamala Harris and President Biden will visit this year. Kate Bartlett for VOA News, Johannesburg.
Thank you there, Kate. The U.S. Ambassador to the United Nations, Linda Thomas-Greenfield, began her two-day visit in Mozambique yesterday by planting a mangrove tree and by collecting garbage at a local beach with volunteers. Ambassador Thomas-Greenfield stressed the importance of the American partnership with Mozambique, especially in what concerns the environment and climate change. She planted a mangrove tree at Costa do Sol Beach in the capital, Maputo. "I'm getting ready to get my hands dirty with you today to help this beach to survive," she told the volunteers at Costa do Sol Beach in the capital, Maputo. Ambassador Thompson Greenfield met with UN officials, entrepreneurs, alumni of U.S. exchange programs, international relations students, and civil society members engaged in work to adapt to climate change. The ambassador is the second cabinet member heading to Africa as part of President Joe Biden's big push to engage with the world's second largest continent. Thomas Greenfield's visit follows last week's start of a 10-day African visit by Treasury Secretary Janet Yellen to Senegal, Zambia, and South Africa. We are seeing there when she was in Mozambique. It's time now to take a break. Please don't go away.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
A Harare magistrate today granted bail to 25 members of the Citizens Coalition for Change party who were arrested January 14th in Harare and charged with participating in a gathering with the intent of promoting public violence. The caretaker spokesperson of the Citizens Coalition for Change, Fadzai Mahere, speaks to Studio 7's Frank Chikowore on the issue.
Constitution vakamira kutaura kuti ngaapindake mukomana nokuti gore rino resarudzo kutaura kuti isusu vana vakumushamisa ngavapinde muofisi kuti mhuri yezimbabwe isuuri.
That there is the caretaker spokesperson of the Citizens Coalition for Change, Fadzai Mahere, speaking to Studio 7's Frank Chikore. Muongorori wezvematongerwo enyika vaOwen Dliwayo vanoti vakatanga kunzwa Studio 7 musi wayakaparurwa. Tichange tichinzwa zvakare kubva kuna vatawanda Tanatswa Bambaza. But for this special occasion, today is also an important day for Studio 7, which is celebrating 20 years of broadcasting. The first English broadcast to Zimbabwe was on January 27, 2003. Aired by Ndimiyake Makeliele and Rachel Tor. Let's hear what our listeners had to say about our service. Totanga nekunzwa, kubaku na mujina fundo, Love More Maduku. So we'll start off listening to Dr. Love More Maduku, who will give us his views, and we'll also go to others who we've already introduced.
In the hotel, Studio 7, I think February, March, but even 2003. Kuti panaka zvoenda ndichida kutera kuti hakumbozi kudini nenyaya yefinal push ndopanaka kuzotozoti Studio 7 matepfenyura vaita nhau dzavo zvakaita kuti ndinzwise kuti vanopawo rimwe divi pane dzimwe nyaya dzeichiitika.
Saka iko zvino muri kuiona sei?
Iko zvino ndiri kuona kuti Studio 7 yakakwanisa kumaintaina zvayanga iri, nokuti chayakakwanisa kuita kuenda kumaruva, kumaruva kwataiziva kuti hakuna rimwe inzwi rinotaurwa kunze kwevaitepfenyura nguva iyoyo. Saka Studio 7 pari zvino ndiri kuona kuti yakwanisa kuramba yakamaintaina kuti inopawo rimwe divi kune nyaya inenge ichiitwa, uye zvichipawo mukana vamwe vanhu vasingavavo vanga vasingaini kuwana mukana wekuti mashoko avo abude anzwike nevanhu vakawanda.
Totarisawo iko zvino hurumende yakapa maresinesi kuti nenhepfenyuro dzakati wandei, saka iyo Studio 7 makaitarisa dzimwe nhepfenyuro inenge iri papi?
Inokutaura kwangu ndikati inenge iri pamusoro, nekuti mukada kutarisa pamazuva apera pakubva 2020-2021 pane macommunity radio stations akapuwa maresidensi ekutefenyura, asi macommunity radio stations anenge ari achida kukavha andoti interest based news production, asi Studio 7 inobata nyika yese, inobata maissues dzakangosiyana siyana, uyezve inobata zvekuti kuti vamwe vanhu vanzwewo divi nedzimwe nyika nedzimwe papanhau dzinenge dzitaurwa, uyezve matepfenyura avo vatori venhau veStudio 7 havatauri nemunhu mumwe chete, vanotaura nedivi even nevehurumende, mapato anopikisa kana kuti nebato riri kutonga, vachita kuti vanzwe kuti nyaya dzakamira sei. Saka ndakata saizvozvo ndoona kuti vari pamberi, ndingati vaisa panhu panumber 1.
Ndinoti inini handina kana chinhu 1 kana chinhu chidiki chandingashora Studio 7. Makorokoto Studio 7 for 10 years 20, ndiyo studio yandingataura kuti yakaita basa guru Zimbabwe muno. Pane time yavakatanga kana tichitomborera mukana wokuti dzimwe news dzichiri dzinodiwa nehurumende dzinge dzichibuda kune vanhu vezvizvi, vakatomboita time yavamwe vaida kutrya kuvhara masaisai yacho kuti asabuda vachidii, asi vakashingirira zvinhu zvese zvinoita kuti zvikudei zvakawanda. Inini pano ndine experience pa 20 years iyoyo. Pane time yandaisumba nguva nenguva, pane time yandakamborohwa muna 2017 vanatsvangirai, asi kuti vanhu veruzhinji world yese nemuzimbabwe vazive kuti vanhu ava varohwa kana vasumba zvaitobuda pastudio 7. Saka ndoda kutenda nevanhu vari kuteerera makorokoto astudio 7, ndoda kutenda basa guru ravari kuita, varambi vachienderera mberi naro. Tinoda 20 more years ndezvavari kuda zvekutaura kuti Studio 7 izvezvizvi ndiyo chete mamedia ese anotaura nemaredio inokwanisa kupa mukana kune vanhu vakasiyana kana vezanopeva ida kutaura vanopuwa mukana pastudio 7. Hapo sasa wanja utara wanakuwa mkana pa 27. Kuna mawe ma media anotikana vachida zvima zve patio zvinyika kuti fara ruling party. Asi vakatwanda kuti votida kufarira opposition chete. Asi vaenda kuti opposition ikoko vanoketa kuti iyi ndiyo opposition yatinoteerera. Kuona iri media yavo iyoyo kune manyuspepa akadaro anotikana kuti opposition vane opposition 1. Asi 27 ndiyo chete inotikana munhu wega wega ane kuma yainayo vanoibudisa chete vavo havachaiti ndiani kuisa mujayo anotenda kuvaa saka tinautenda zvee ndokutaudikana mune vakuru vakuru vechidhesevhenda vanomanakaga majenarist avo ese vaitira mabiku.
Thank you. There we were hearing the last speaker. There was Dr. Love Momaduku congratulating Studio 7 for having done what he says excellent work for the past 20 years. And he's also saying to the big bosses at Studio 7, you need to have a big party for the journalists. So thank you there, Dr. Maduku. For those that are just joining us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube. We are now joined by our Skype guest. We have Frank Guni of ZANU-PF and Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change. As you heard from Dr. Maduku there, he was saying Studio 7 always gives both sides of the story. We do speak to the opposition and we do speak to the ruling party and other parties. So welcome to the program, gentlemen.
Thank you, Marvelous. Thank you, Muria Zimbabwe. Akateerera.
Tutanga nemi vadzokora tinoona nhasi kuti nyaya tanga takanyanyotarisa inyaya yekushanya kuZimbabwe kwenhumwa dzakabva iko kuno kuAmerica, amai Yellen naamai Thompson Green. Munoona sei kushanya kwavakaita tichiona kuti havana kukwanisa kushanyira Zimbabwe?
Zvinongoratidza zvinhu zviri kuitika munyika. Kuti Zimbabwe kunyange iri kutsvaga kuti iwane kudyidzana kwakanaka nedzimwe nyika dzepasi rose haisati yanyatsobudirira padonzo iroro, uyewo zvinongoendera zvinongoratidza kuti zvavari kuita munyika hazvisi kufadzawo dzimwe nyika. Nyaya dzekurova vanhu, nyaya dzekusunga vanhu vanenge vasina mhosva, nyaya dzekuponda vana veZimbabwe nenyaya dzeumbavha kuba kuri kuitwa umu hakufadze dzimwe nyika. Saka hakuna nyika inoda kunyanya kudyidzana nemunyika munenge muchiyerera ropa mazuva ose, nemunyika musingazikanwe kunzi mari iriko imarii kana kuti mari iripo inofuma iripo here mangwana. Saka zvinhu izvozvo zvikagadziriswa tichaona America nedzimwe nyika chiita chipitipiti kumhanya kuenda kuZimbabwe. Zvinozvitarisira kuti zvinenge zvaakuitika iro gore rinei, vachamisa vapinda. Nyika dzose dzinenge dzauda kutaura nemukuru wenyika anoteerera vanhu, anorespekta kodzero dzevanhu, anoda vanhu. Saka tinoona kuti vana veZimbabwe vanenge vachifara muna 2023 vachamisa vapinda. Zimbabwe yakudyidzana nedzimwe nyika zvakanaka.
Yes, let's now turn to Mr. Frank Guni. You heard what Mr. Jokora there from the CCC is saying. What's your take on the visit? Two envoys are in Africa, but not in Zimbabwe. What's your take?
Well, we are not first at all. We understand kuti Zimbabwe ne America tine sanctions. Takatenge kutomeka. Takatemerwa zvirango zveupfumi ne America. That's the primary reason why Janet Yellen and the company are not in Zimbabwe. But that's not a new issue. Well, you also have to accept that America in an embassy in Zimbabwe. Tinodyidzana neAmerica nedzimwe nzira dzagara dzichingoitika even under those sanctions. So this visit yemadzimai vari kutenderera in some other countries in Africa, hainyanyi kuti nyongonyona because pari zvino takanangana nesarudzo yatiri kuda kuti tinyatsokudya veopposition zvakanakisisa chaizvo. Uye ndoda kuti vateereri vazive kuti haisi Zimbabwe chete isina kushanyirwa nevanhu ava. Vane nyika zhinji dzakawanda chaizvo dzavasina kunge vachisvika kunyange dziri muregion medu musadhic imomomo. Saka hapana chinoshamisa apa, hapana chinoda kumbokomendwa kuti sevasina kusvika kuZimbabwe. Havana kumbonge vati vachada kuenda kuZimbabwe vakaenda kunyika dzavanga vagara vachitaurira nadzo dzavanga vakauya kuti vanyashanyirana saka izvazvi neine sizvo.
Asika vaguni vamwe vanoti Zimbabwe yakapuwa zviga zvekuti igadzirise kuitira kuti zvirango zvakatemerwa nyika zviwanikwe zvichibviswa. Sei vatiwo kana kuti hurumende iri kutadza kubvisa zviga izvi?
Tatoda kuti vanhu veZimbabwe vazive ndeyekuti Zimbabwe ndeyemaZimbabwens. Zimbabwe haizofa yakatongwa ichiudzwa zvekuita nedzimwe nyika. We are sovereign nation. We are sovereign state. Hatife takaterera zvinotaurwa neumwe munhu kana neimwe nyika kuti itaiso itaiso. Isi hatina kumbotaurira America kana dzimwe nyika kutongai nyika dzenyu zvakati. Muno muAmerica mune vanhu vanourayiwa every day, mune human rights abuses, mapurisa anouraya vanhu. Hamuna kumbonzwa Zimbabwe ichiti America muri kuzviitira izvozvo. Saka isusu da kuti vanhu veZimbabwe vazive kuti sebato reZANUPF riri kutonga nyika, tinoteerera zvinobva kuvana veZimbabwe. Tichatonga Zimbabwe nekuda kwemitemo yedu yemuZimbabwe, tichiteedzera zvido zvevana veZimbabwe kwete zvido zveAmerica kana dzimwe nyika.
Toya kwamuri, Mr. Jokora, we saw that 25 of your members were granted bail today. What's your take, and also can you respond to what Mr. Guni of ZANUPF is saying?
Zvavataura vaguna hapana kana chekutaura. Zimbabwe inoda kuita kunge iroda kuita the 51 states kuti ite nyika yechi 51 kuma states ari muAmerica. They want to be given special treatment by America. They want money from America. They want help from America. They want aid from America. And they've been getting it. But at the end of the day, they don't want to be held accountable when they are asked not to stop killing people, to stop beating up our citizens, to stop arresting our citizens arbitrarily. They don't want to do that. There are no free lunches anymore. You know, when you get money from anyone, even from a bank, there are conditions. Chere ispata enda kuchikoro, waiti unotenge kwa boots, kana wapasa. Zimbabwe haidi izozo. Nenu da ungopi wa mari, maria esingari kuchosera. Saka, zirukuta uruwaizu na waguni, anto zi ukuta wada kuti America haijo ita say, they do business with America, they have companies here that they do business with. So I don't even know what sanctions is talking about. And then nyaya itikanas, ye kuburiskwa kwa itwa honorable, chibaya honorable machinga uta, nevamwe makumi mairi nevatatu vanga vakasungwa. Tinofara asi hatisi kufara nekuti vanhu havaisambofanirwa kunge vakasungwa pakutanga. Havana mhosva yavakapara. Vanhu vanga vari pamba pavo, pamba paonarebho machingauta, vakaungana ipapo vari mudzimba vachitaura nyaya yavo yavaitaura. Hazvienderwe kumapurisa izvozvo. Hazvidi permit. Yange isiri rally, yange isiri chii. Kunyange ichinzi rally, ati mutemo wenyika unoti munongofanira kuzivisa mapurisa kwete kuti mubva mapiwa permit zvinhu zvavanenge vachitaura. Saka yes, tinofara kuti vabuda, asi hatifare kuti ZANUPF iri kushandisa matare edzimhosva, kushandisa mapurisa, kushandisa masoja, kushandisa vanhu vanofanira kunge vachidzivirira vana veZimbabwe kumbunyikidza kodzero dzevamwe vana veZimbabwe dema citizens, zvikuru sei veTCC. Tinongoratidza kutya kuri kuita ZANUPF tatarisana nesarudzo. Vari kuziva kuti vachamisa, vanovazvambaradza kuseri nekuseri. Saka varoda kungotyisidzira vanhu, kutora vanhu nekukanganisa zvatinenge tichironga, vachitora vana vachibaya vobva vafungidzira kuti vakutohwina maelections.
Thank you so much there. Thank you so much. There we were hearing from Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change. Yes, sir, we'll come back to you, Mr. Gunu, to respond. But we have a special caller on the line right now. We have Miriam Sibanda. She was one of the first correspondents to work for Studio 7 back then when the station started. So we're going to leave politics for a little bit and come back to it. Hello, this is Miriam Pafonabo.
Hello, mkoma mazalas, makadi niko.
Ayu wandiri wadi, ndi makaita mumwe wokutanga kuve muri watingativa tete nyuri pa Studio 7. Mungati po kuti makanzu kwa sei, uye jeta kutarisa utitashika 20 years. Tishungori po pa broadcasting hapa munotichi.
Zino fadda, nekuti mazuva atakatanga ataimbofunga kuti CJ7 inenge ichiriko makore makumi maviri anotevera. Taingoona kunge raingova chinhu chichangoita kwemakore mashomanana, zvikada mashanu kana gumi. Saka zvinofadza nekuti zvinotaridza kuti chinhu chakanaka chakatangwa, uye inhepfenyuro iri kufarirwa nevanhu. Nekuti dai vanhu vasiri kuifarira, vasiri kutsigira, ndinoona ingadai yakavhara. Asi nekuti kuri kuitwa basa rakanaka, rakatangwa zvakanaka, ichiripo ichienderera mberi.
If you can just give me your view in English, you were one of the first stringers to work for Studio 7. What was that first broadcast like for you? And then 20 years later, you're one of the first people that we actually called to participate on the show. Please give us more.
The first broadcast, it was very different, I imagine, from how, you know, the journalists on the ground are filing. You had to go and do your interviews with recorders, and you had to be discreet about it. And internet was not as easily accessible as now, so you had to go into internet cafes. And this, the connections were not that easy, the telecommunication connections. But we would get through. And it was fascinating because people were excited. This was something new that was giving them alternative voices, and they were very eager to listen to the program. And it was just a different experience, if I may say, especially for me. I'd come from mainstream state media, and here I was working for, you know, alternative media, for want of a better term. So just the way of doing things, the response and everything was different, and it was a different professional experience.
And do you remember your story that you did?
No.
I know. It's 20 years later, but if you can just round up and give us your last words.
I think I'm really fascinated and honored that, you know, the radio station is still going strong, and the interest, I want to believe, has grown over the years, and even in terms of the quality and depth of the stories. So, yeah, it feels good to have been amongst the first that took the plunge and decided to come on board and write for Studio 7.
Thank you so much, Adair. Miriam Sibanda is one of the first stringers that we had reporting for Studio 7 20 years ago. We're going back now to politics. I see Mr. Guni of ZANU-PF is itching to speak, but also we have some loyal followers who have been following us since Studio 7 started. There's Mkoma Donald Mambuma, who's always on all our shows. He's always listening. There's Richard Moyo, Mufundis Richard Moyo, who's always contributing and listening, just to mention a few, and we will be trying to call upon them, but the floor is now yours, Mr. Guni. Go ahead.
Thank you very much. I wanted the people of Zimbabwe to understand and realize that once again, the government and the ruling party have demonstrated that Zimbabwe is governed through the rule of law. We have managed to demonstrate the independence of the judiciary. Kupiwa kwaita vanozviti ndeve CC. Mukana wekuti vatongwe zvavachibva kumba nyaya yavo yavakasungirwa iyi zvinoratidza pachena kuti matare edzimota muZimbabwe matare anoshanda akazvimirira pachavo ari ega. Isusu tinogara tichipomerwa mhosva nemaopposition kuti tinoudzawa matare zvekuita. Aiwa kwete, matare emuZimbabwe Zimbabwe vachinge vaitawo mhosva.
Thank you so much there, Mr. Guni. Unfortunately, time is not on our side. Let me just get Mr. Jokora to just weigh in like 2 seconds before we close out. Mr. Jokora, we can't hear you, unfortunately. I think, you know, time is not on our side. But thank you to everybody, and also happy anniversary to Studio 7. 20 years in broadcasting. That brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests and, of course, you, the viewers and listeners. Be sure to tune in again on Monday. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, saying have a very good night and a great weekend. And once again, happy birthday. 20 years old to Studio 7.